Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 4, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vonanga kuBritain kuurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles vechitatu. Hurumende yeBritain inoti haina chinoikanganisa kuferefeta vahubert angel panyaya dzeuori dzavari kupomerwa. Kugariswa mujeri kwavajob scholar navajacob ngaruvhume kwokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuBritain uko kuri kugadzwa mambo Charles vechitatu nemusi wemugovera. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, rwendo rwavamunangagwa ruri kuita mutauro vamwe vachironga kuratidzira vachiti vari kutonga nedemo uye dzimwe nhengo dzedare reparamende yenyika iyi dzichiti vaisafanira kukokwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vari kuenda kuBritain kunyangwe dzimwe nhengo dzedare reparamende yenyika iyi nevanorwira kodzero dzevanhu vange vachikurudzira kuti vasakokwe vachivapomera mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vachitaura nevechidiki vebato ravo nezuro, vamunangagwa vakati rwendo rwavo nderwekuda kugadzirisa ukama neBritain kunyangwe pasina hazvo kujeka kuti vachasangana nevatungamiri venyika iyi.
Hamene zvavakazofuma nemwana wamambokadzi mangwana ndoenda kunoona achigadzwa Charles kokutikati kozvino mondikoka kuzoona kugadza kwaCharles imi muna masanction kati atabvisa uyei nemambo.
Sachigaro wezanu PF kuBritain vaExxavier Zavare vati sebato vanofara nekuti zvinoratidza kuti vamunangagwa vari kubudirira pazvirongwa zvehurumende yavo zvekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika.
Ndo zvaita kuti president vakwanise kunge vachizosimuka vachiuya ihurukuro idzodzo, ibasa ravari kubata rekuti aiwa ngativei vanhu vanovaka ushamwari, vanovaka ukama hunotibatsira isusu seZimbabwe inasmuch as unenge uchibatsirawo nyika idzodzo dzatinenge tichishamwaridzana navo.
Asi vaZavare vayambira zvizvarwa zveZimbabwe zvingade kuratidzira vachiti iyi ndiyo nguva yekubatana nekutsigira mutungamiri wenyika.
Asi kana mutungamiri wenyika anova ndiye highest ambassador wenyika yedu yeZimbabwe ava kubuda kunze achinoita kutsvaga ukama hunotibatsira isusu hwezveupfumi hwakasiyana siyana, ngatimusapotei, ngatimutsigirei, ndoshoko randingapa kune avo vari mubato rinopikisa.
Asi mutauri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kuBritain vapanyika Karimanzira vanoti chingati vakanganisa kuratidzira mitemo yenyika iyi, asi vakawana mukana havasi kuzosiya kuti vaudze vamunangagwa zvavanofunga.
Asi zvinogona kuti kungangoita vaviri vatatu vedu vachangomiramirawo, angokwanisa kuita vaviri vatatu vanokuswedera padhuze navo, tichavaudza munzeve dzavo zvatinofunga nenyaya yeutongiwa.
Munyori mukuru webato rinopikisa reUnited African National Congress iro riri musangano rePolitical Actors Dialogue vaAlpheus Mapuranga vati zviri kuitika izvi ndozvavanotarisira muPoland kuti Zimbabwe ifambidzane nedzimwe nyika.
Chinhu chata tichigara tichikurudzira kuri sei kuboka rePoland kwatiri isusu, tichiti aiwa dai Zimbabwe yavawo pane dzimwe nyika. Zvino kana dai iyoyi Britain ndo imwe dzimwe nyika dzachitoramba kuti vatungamiri vekuZimbabwe vadi vapinde munyika yavo.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vati kukokwa kwavamunangagwa hazvirevi kuti kutambirwa kweutungamiri rwavo.
Kuzvirova iti kwavari kuita zvinhu zvisina maturo kana takanangana nokukokwa, nokuti nyika yamaBritish iyo inokoka pasi rose rainorwidzana nayo kuti nyika idzodzo dziuye dzichitungamirwa navakuru vehurumende dzadzo venyika dzadzo.
Vakapa rubada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weCCC vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti hapana chinobuda parwendo rwavamunangagwa.
Engagement zvinoda vanhu vanofambirana nesocial and economic problems weZimbabwe, chibata zvakare politics nehuman rights, chibata rule of law. Zvese izvi vamunangagwa kungofara semunhu anoda kungofara samba achitotenda.
Yakawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1980, uye mambo Charles vachiri nevanji kana kuti Prince Charles ndo vakatumwa kuenda kuZimbabwe pazuva rokupemberera kuwana kuzvitonga kuzere. Vakabva vapiwa mureza weUnion Jack wakadzikiswa pachisimudzwa weZimbabwe. Asi iko zvino nyika mbiri idzi dzave makara asionane, Britain ichipomera vamunangagwa nevamwe vavo mhosva yekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti Overseas Territories, Commonwealth Energy, Climate and Environment at the Foreign Commonwealth and Development Office muhurumende yeBritain vaPeter Henry Goldsmith vanoti hurumende yavo ichaongorora nyaya dzeuori nekuchenesa mari dziri kupomerwa vaHubert Angel vanoshanda semumiriri weZimbabwe mushure mekutoreswa mhiko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaGoldsmith vaipindura mubvunzo wainge wabvunzwa neimwe nhengo yedare reparamende munyika iyi vaJonathan Oates kuti vachaita sei navaAngel ava vakafumurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera vachiita zveuori. VaAngel vane magwaro ekugara muBritain zviri pamutemo kana kuti citizenship. VaGoldsmith vanoti vaAngel nekuda kwekusarudzwa kwavo vasina nyika yavanonyatsomirira kunze vanokwanisa kuferefetwa zviri pamutemo. Vakati nyaya yeuori yakanganisa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe, vakati pari zvino havana kusununguka kutaura nezvekuferefeta vaAngel. Gweta ravaAngel muzvinafundo Lovemore Maduku vakataura nevatori venhau kuti vaAngel vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa. Asi vaMaduku havasati vapindura mubvunzo wedu wekuti ichokwadi here kuti vaAngel vakambonopotera kuDubai. Reserve Bank of Zimbabwe yakatoti vasashandise mari dziri mumabhanga avo muZimbabwe nemidziyo yavo. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakati vaAngel havasi kuzobviswa pakuva mumiriri wenyika kunyange vari kupomerwa mhosva dzeuori. Vamwe muBritain vanoti vanofanira kutorerwa matanho sezvo vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yenyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta vakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF vari kuBritain vamasimba mavhaza kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa minduro dzakapiwa mudare reparamende reEngland nemibvunzo yange yabvunzwa navaOats nemumwe wavo pamusoro pemumiriri wemutungamiriri wehurumende yeZimbabwe vaHubert Angel, chekutanga tonzwisisa kuti minduro dziri pachena zvikuru. Chekutanga, kana pane chakaitika, kana pane umbavha hwakaitika, hurumende yeBritain yakati iri kumboongorora, haisi kungotambira zvakataurwa neAl Jazeera. Saka ngatimbomirai tione maongororo avo.
Saka ndezvipi zvamungati veruzhinji vangadzidza pamafambiro ari kuita nyaya iyi?
Dzidzo chiripo ndechekuti dzidzai kune vamwe vari kutiwo nyaya haingotambirwa nekuti yataurwa mubepanhau, asi inomboongororwa.
Minduro yapiwawo panyaya yemapepa avaAngel eugaro hwavo muBritain maionawo sei?
Nyaya yekusiyana kwemazuva ekuzvarwa kwavaHubert nekusiyana kwemakore avanoti ndoavakazvarwa inyaya iri kuongororwa zvakare kuti zvakambofamba sei kuti zvidaro. Saka pakupedzisira tinongoti isu, kana pachinge tanzwa nyaya nemahunga-hunga mumhepo umu atibva tamhanya nedemo nekuti dzimweni dzenguva rinongova guruva risina mhuka yekutema. Saka ngatisamhanyei kungoshorana nekungotsvinyira hurumende yedu nekuda kwemashoko anongobuda mumhepo. Dzidzai pamhinduro dzabva kuvakuru vehurumende veBritain vari kuti aiwa isai bhora pasi, mudenga hamuna pekutambira, ndokuti nyika yedu irarame.
Gweta vakarerekera kubato riri kutonga rezano PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuLondon naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira vari kuBritain muzvare chenai mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Mubvunzo yapindurwa neUnited Kingdom inoratidza kuti vawana nzwisiso uye vazvigamuchira kuti pane munhu anonzi Hubert Angel, pane munhu anonzi Ricky Dolan uyo ari kubuda mudocumentary reAl Jazeera wavanofanira kuongorora, vachiongorora magariro ake muUnited Kingdom nyangwe kuti akazowana citizenship yake zviri pamurawo here. Uye vataura ivo kuti kune malaw enforcement agencies, ndo ava vanenge vachiita kana kuti semapurisa nemamwe macriminal investigators vachange vachiongorora zvakare nyaya iyi.
Ko apo pavari kuti havakwanisi kutaura nezvayo zvakanyanya pari zvino nyaya iyi vari kurevei apo?
Varatidza ivo kuti nemhaka kuti nyaya iyi iri kuongororwa nemapato aya, havakwanisi kunyanyopa information yekuti vaongorora kusvika pakadii kana kuti kana vachinge zvichinge zvaongororwa chichi chaitika pamberi. Asi tinotarisira kuti zvavataura ivo kuti velaw enforcement nevehome office vari kuongorora nyaya iyi, ticharamba takatarisira tichiona maresults.
Zviwo zvavabata panyaya yeuori kuZimbabwe nekuferefetwa kwevanopara mhaka,
vashedzera kuti muZimbabwe munofanira kunge muinewo maorganizations akaita seZimbabwe anti-corruption. Vanofanira kunge vachitarisa kuti inyaya iyi chii chiri kuitika. So ivo varatidza kuti vane tarisiro kubva kumaorganizations ari muZimbabwe kuti vachangewo vachitarisisa nyaya iyi. So ndozvimwe zvavanenge vachida kuonawo mukufamba kwenguva kuti ivo vekuZimbabwe vari kuitei mushure menyaya iyi.
Vanga vari nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimirira kuBritain muzvare chenai mutambasere vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Russia nhasi yapomera America mhosva yekuda kubhomba muzinda wemutungamiri wenyika iyi weKremlin nechinangwa chekuda kuuraya mutungamiri vayo vaVladimir Putin. Asi hapana humbo huri kupiwa neRussia huri kuratidza kuti America ndiyo yakatumira ndege dzemhando yemadrone kunobhomba muzinda weKremlin. Vamwe muAmerica nekunze vanoti Russia ndiyo yakaita izvi nekuda kusvibisa America neUkraine. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mashoko aya anoratidza kuti hondo yave kusvika kwakaipisisa uye zvichatokonzera kusagadzikana kwenyika dzakawanda pasi rino kusanganisira Zimbabwe nekuda kwekuti zviri kupa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari nezvekudya zvidhure. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa kuti tinzwe maonero avo.
Hazvina kana umbo Russia iri kutadza kubudirira munyaya yehondo. Saka kuti vachiita drama support kubva kuvanhu vavo, vanofanira kuti vachicreata something chinoitisa kuti vanhu vaonenge vakutoitwa invade neAmerica vago drama up support. This is just a Russian act, vazviitira vega. Inonzi yatinoti false flag, kuitira kuti Putin abva abuda achimhanya achizita kuda kutorayiwa. Saka this causes an emotional intranquility yekuti vanhu vabva vati zvishuwa tatova neenemy. Pane vanhu vanongo kusvikira vachiposta posta even mumagroup okuZimbabwe kungovenga America zvisina kana muturo, even vanhu vachishandisa maamerican dollar.
Iyo Russia yacho neAmerica mukuwirirana kwavo mukudyidzana kwavo, ukama hwacho hwakamira sei pari zvino?
Hapana kana ukama. Nukuti Amerika idu kushala ni wanu wanuraya wanu. Wanu abisa ma human rights. Wanu tura wanu ma business hao. Wanu bamari. Wasika develop yika. Amerika ini chinangwa chukuti yika. Ile leru sungu nuko. Saka uruona uti Zimbabwe nuko na kutopinja patao. Na hile nukuti awasunia so tura side nao. Nukuti wacha tura side Russia. Nukuti Russia ino ziyaka batira kutitibise vapambe kumi.
Panone tana nyika. Zaka kura kudai panonzi. Pano viringika zunzaka wanda. Afrika ino sara emire papi. Paka neta na Russia na Amerika.
Afrika ilo kuna kubudirira ika uziwa kwe lanisa. Kusilacho zunangwa vwe Russia ndi hipi, zunangwa vwe Amerika ndi hipi. Pa msoro pezo, Afrika ilo pakutraka mkatimu mwe waya kutichaa ilo nande chipi. Kutivano wasungu nuke, wabudirire kawatuvano wange wakatuwa njiriro. Kukumona zuhika mzambi ezino, Amerika yato isa mapesi. Nukuti ufa kuona kutinofa kuprotecta area yiku Afrika. Nukuti tikataza kunaro China yiku pinta. Yiku kutanga kukangarisa zuyo. Yiku kutanga kutanyira wana. Waru kutrekoda wana wachita zuese zuese. Kwa chifamba ausinaga na privacy, ausinaga na freedom. Ukataza kunaye it's a terrible situation yiku itika mu Afrika yezino. Uraiwa kwe yika paza kwa makumu wachitura wachenda wachinova kama granite counter kitchen hao. Wachipaza goma yiku kukataza ku granite red rock Zimbabwe. Waru kutora makumu paza roja wanazo waru kukazira endi wachipa hizo Zimbabwe is $14 billion in debt tita ure kutichicha taka waka Zimbabwe ni $14 billion.
Awanga wari mkuru we sanga nore Zimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa wari parunare ku Texas munomo America na Ivan Sininga wa Studio 7. Muguta guru Sudan Rehatum munonzi manga muine kurwisana kunotyisa pakati pemauto ari kutungamira nechikwata chakapandukira cheRapid Support Forces. Vari kurwisana ava vanga vamboti vabvumirana kumbomisa hondo kwevhiki rimwe chete. Hondo inotyisa inonzi yakanangana nekamba yemauto uye muzinda wemutungamiri wenyika. Vanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi mashanu vafa muhondo yakatanga musova 15 kubvumbi iyi. Munyori mukuru wesanganu United Nations Antonio Guterres nezuro vakakurudzira kuti varikurwisana ava vambomisa hondo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vatemera vakuru vevarikurwisana ava zvirango vachivapomera mhosva yekukanganisa nyaya yeutongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya yekuSudan iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyika yeSudan nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemauto ehurumende nemamauto eikoko. Nyika dzakawanda dziri kubuditsa zvizvarwa zvadzo munyika iyi nekuda kwekusagadzikana uku. Tinotonzwawo kuti Zimbabwe yabuditsawo zvizvarwa zvayo zvanga zviri ikoko kuSudan. Saka chatinodzidza chikuru pamusoro peutongi hwemauto ndechekuti haunzi kugadzikana mukati menyika. Unounza mhirizhonga, unounza kurayana, unounza kusangogadzikana kwenyika. Nekuti tiri kuona kuti muSudan zvinhu zvimire manyama amire nerongo.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingadzidzei pahondo iyi?
Zvazvinobva zvaita ndezvekuti nyika haigone kuenderera mberi uye nyika haigone kuita zvinoita kuti iyo nevanhu varimo mukati menyika imomo vabudirire. Nekuda kwekuti nguva zhinji nepfungwa dzese dzinenge dziri pakurwisana. Vamwe vanenge vachirwisana, vamwe vachiedza kuona kuti vorarama sei mukurwisana ikoko. Saka hapana kugadzikana kunoita kuti vanhu vafunge zvinoendesa nyika kumberi. Saka nyaya yekurwisana, nyaya yeutongi hwemauto muAfrika haukurudzirike nekuti hausi utongi unounza kuti Afrika inge ichibudirira uye inge ichienderera mberi. Zvazvinotomuita ndezvekuti utongi hwemauto unotounza kudzosera mashure nekuparadza izvo zvinenge zvakambovakwa. Nekuti kana tichitarisa zviri kuitika kuSudan nekune dzimwe nyika kunorwiwa hondo ndezvekuti zvivakwa zvinopwanywa, upenyu hunorasika. Saka utongi hwemauto hauna pao ndinoona wakanakira mudunhu reAfrica.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa naMavlas Mushanganya uye Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yeBilan Media yemuSomalia ine madzimai chete yasvika gore kubva zvayaumbwa zvinova zvinhu zvashamisa vakawanda sezvo madzimai achitarisirwa pasi nevakawanda. Kambani iyi inotepfenyura iri muguta guru renyika iyi reMogadishu. Bilan zvinoreva kuti kutambidzana chiedza mururimi rwenyika iyi. Bilan inonzi iri kuramba yakatsungirira kunyange vatori venhau vayo vachityisidzirwa dzimwe nguva nehurumende nevamwe vasingadi kuti madzimai aite mabasa akadai nekuda kwezvavanotendera. Madzimai aya anoburitsawo dzimwe nyaya dzinonzi hadzifanire kutaurwa dzakaita sedze kumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Bato rinopikisa muZambia reDemocratic Congress riri kushora zvikuru hurumende yenyika iyi nechibvumirano chayakaita neKenya chekuti varimi vanobva kunyika iyi vapiwe minda yekurima chibage icho chiri kushomeka. Bato rinopikisa rinoti varimi vemuZambia vanofanira kunge vachipiwa iwo zvikwanisiro kuti varime kwete kuunza varimi vekunze. Mapasa anoona nezvekurima muZambia neKenya aramba kupadivirawo panyaya iyi. Vezvematongerwo enyika vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevamwe vana veZimbabwe vari kushushikana nekukandwa mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yeCitizens Coalition for Change uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala vachiti zviri pachena kuti vaviri ava vari kushungurudzwa mune zvematongerwo enyika kuti vasakwikwidze musarudzo dzegore rino. Asi hurumende yagara zvayo inoti haipindiri mune zvinoitika kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira Democratic Party Dr. Urai Zembe pamwe nevakafanobata chigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reBritain vaXavier Zvavare. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti zvii zvavari kunyunyuta nazvo.
Kwese kutonga nedemo uye hauzotongirwa mapitse nekuti mapitse nejao kana kuti nhange mutange. Nyaya yematongerwo enyika ndeye pamuromo vanhu vachitaura nepfungwa nezivo vachikurudzirana. Haizive hondo zvakaitirwa vaNgarivhume zvakaitirwa hondo yekundovharirwa muchitokishi vasina mhosva. Inyaya yekurukwa hapana nyaya. YavaSikala zvakare hapana nyaya. Imhosva yekurukwa zvakare yozoguma yovaisa mujeri vasina mhaka pazviri. Ndoo rumbiro dzangu dzekutanga rakandiriri.
Regai tinzwe kuna vaZavare. VaZavare munoti nenyaya yatiri kukurukura nezvataurwa naDr. Zembe.
Chinoitika ndechekuti izvo mutemo wakakosha kunyanya kana mukange muri bato rinopikisa muchiti muri kuda kuzotonga rimwe zuva munofanirwa kudzidza kuonekwa muchiremekedza mutemo. VaSikala vakapara mhosva dzakawanda dzinodarika 65 dzimwe 3 under investigation. Izvi zvimwachetewo navaNgarivhume. Kana ukange uchikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe nezhozho kwete neballot paper wakuronga iwewe kuita bopoto. Dai zviri zvekunzi ZANU PF iri kumbunyikidza nezvematongerwo enyika kana kuti vatungamiri, aiwa kune hove huru munyaya idzi dzevanhu vanopikisa. Asi vose ivavo hapana kana akambosungiwa achiindiswa muchitirongo. Hatingabatika masimbi ana Job Sikara naNgarivhume kuine vamwe vanganzi ndo vakuru veopozisheni. Dzingoriwo shungu dzekutaura kwevanhu asi hazvina zvazvinoreva. Vakatyora mitemo, vakatongwa nemitemo, hazvinei chekuita nesu seZANU PF.
Regai tinzwe kuna Dr. Zembe. Dr. Zembe, pindurai tinzwe. Hanzi kune hove huru
mumatare mune uori hunotyisa Yavari Women in Section 59, the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 20 Act. It has agreed on the demonstration and the petition, Section 59. Every person has the right to demonstrate and to present petitions. Kagamira, Rand is carrying the Kayose, the Castro Sixty, the party, Fakaiwa Mosha, Rangari Women. Then Rakala, Zilaka, Fara, Makrisha, Kut Asa Ungorora. Tangamini, that is in Barako Farisa, Makrisha, Asa Ungorora. Saka ina zose dzinori nekutonga netemo netsimbo kuri kuitwa neZANU-PF government muZimbabwe.
Razavare, chii chinoita kuti ZANU-PF irambe ichizorwa mafuta enguruve yaisina kudya?
Aiwa, zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vari vakundikani vasingagoni vasina ruzivo, zvinoita dofo ndezvekuti rinopomera bopei, rigopomera ticha, rigopomera shamwari, rigopomera chero, kana vapedza vozopedzisira vati hanzi ndezvamwari. Asi vasingangogashiri kuti madofu havazivi zvamatongerwo enyika. Zvemitemo vanogona kupota vachikota masections ine mavhesi acho nekudi, asi zviri kuzoti kana vapedza kukota unoraramiwa sei, uchiteedzerwa sei, zvinoratidza kuti havazvinzwisisi.
Dr. Zembe, tiri kuonawo kana vamwe vekunze vakaita sava Malema, takanzwa vachichemawo pakakandwa vangari vhume mujeri kuti vana veZimbabwe muri kuregererana. Zvii zvamungataura pamashoko iwayo?
Vakagona zvikuru vaMalema, nokuti Africa tiri mhuri imwe, tiri nyika imwe, uye kodzero dzavanhu dzakangofanana nyange dai ari mamwe mandudzi asiri Africa. Kana tiavautongi kuzvekere tiavautongi kwavanhu, unoonekwa namapatirwo anoitwa vanhu mumatare 43 years makumi mana namatatu nyika yaakuzvitonga ichishandisa muitiro mumwe waiitwa murudhisha. Zvino chimire here izvozvo? Ngatitaurire changamira.
Eya, apo vazavare,
isusu tine kodzero yekusambunyikidzwa nevanhu veopposition. Tine kodzero yekusabvisirwa hurumende yedu yeZANU-PF yatakasarudza nechisimba chekopoto chinenge chauitwa nevamwe vanhu. Dzitori kodzero dzemillions of Zimbabweans vakavhotera vamunangagwa. Saka tinotoriwo nekodzero dzinofanira kuremekedzwa nekurespektwa. Kana vari vaMalema, vaMalema vanotenderwa kutaura zvavanoda vari kunyika yavo yeSouth Africa. Mutemo watonga varangari vhumi ndewemunyika yedu isusu yeZimbabwe.
Vanga vari vakafano bata chigaro chasa chigaro veZANU-PF mudunhu reBritain vaXavier Zvavare vari kwakare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayi Zembe vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu, nhasi tine hurukuro nemadzimai ari munyaya dzezvekutorwa kwenhau nezvavanosangana nazvo mubasa ravo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuBritain kunoona kugadzwa kwamambo Charles vechitatu. Hurumende yeBritain inoti aina chinoikanganisa kuferefeta vaYubert Angel panyaya dzeuori dzavari kupomerwa. Kugariswa mujeri kwava Job Scala nava Jacob Ngaruvhume kokonzera gakava munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Ntungamiri Nkomo.